Zvizvarwa zveAmerica nhasi zviri kuvhota musarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika, nhengo dzeparamende pamwe neumwe utungamiri hwematunhu. Nyaya yemamiriro eupfumi hwenyika ndeimwe yezvinhu makumi maviri nezviviri izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi zvichashandiswa nevavhoti mukusarudza mutungamiri wenyika wavanoda. Mumwe muvhoti wemudunhu rePennsylvania, vaNick Mada, vanoti chikuru chavanotarisira kubva kumutungamiri upi zvake achasarudzwa nhasi kugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika.
Tinoda kuti mabasa awanikwe, infrastructure inge ichigadziriswa nenyaya hombe yakanyanyisisa. Zvinhu zviri kudhura, saka vanhu ndiro donzvo rakakura ravari kupusha kusanganisira neniwo.
Mumwe muzvinabhizimusi ane magonyeti uyo ati anoda kungoshevedzwa nezita rake rekutanga rekuti David achigara mudunhu reTexas anoti anotarisira kuti sarudzo idzi dzichaburitsa mutungamiri achagadzirisa nyaya yekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari, achiti vamwe vake vakawanda vakatobuda mubhizinesi iri nekuda kwekudhura kwemafuta uku.
Gasi rakasumuka zvekuti kana maprofits ese, most people vandoziva bhizinesi iri rakatovhara, vakatodzosera matruck just because fuel it was so up. So gas rakadzika, zvinhu zvese zvodzika, asi gas rakakwira, zvinhu zvese zvokwira.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vari mudzidzisi paDeFry University mudunhu reOhio muzvinafundo Eliot Masocha vanoti kunyange hazvo pakasarudzwa mutungamiri wenyika mutsva nhasi haagone kuzongopinda muhofisi mangwana achisvikoshandura zvinhu chiripo ripotyo.
Handiwo mafambisirwo anoitwa upfumi hwenyika kunyanya yekuAmerica. Zvinenge zvinotogarirwa pasi zvotauriranwa uku upfumi hwenyika kunenge kuchingofambira mberi, nokuti upfumi hwenyika chinhu chikuru zvikuru kare zvinoenderanawo nokuti hurumende iri kushanda zvakadii kupa chivimbo kuvanhu vomunyika yatinoti consumer confidence iyai.
Sarudzo dzemuAmerica dzagara dzinonzi dzinobata pasi rose munyaya dzezveupfumi sezviri kutaurwa nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara.
America is the biggest economy in the world and zvinoitika kuAmerica zvinoafekta zvinoitika muZimbabwe, zvinoitika kune dzimwe nyika. Chokutanga, America is one of the biggest investors. American company ari kuinvesta nyika dzese.
Vachiti kusiyana kwemitemo yeupfumi kana kuti economic policies kuri kushambadzwa nevari kukwikwidzana, amai Kamala Harris veDemocratic Party navaDonald Trump veRepublican Party, kunorevawo zvakawanda kunyika dziri kuwana rubatsiro kubva kuAmerica pari zvino.
For example, nyaya yeforeign policy yavo, saka zvinogona kuafekta zvinhu zvakaita seaid. Uyewo zvakare even mabatirwo eikonomi akatosiyana pakati pemarepublicans nemademocrats, but chakakosha America yakaita zvakanaka yakabudirira, zvinoita kuti nyika dzese dzibudirire. Stability yeAmerica yakakosha. Not just economic stability but even political stability. So we want a stable US.
Amai Harris vari kutungamidza gwara reupfumi ravari kuti ndoravachashandisa kana vakasarudzwa semutungamiri wenyika, vachiti vachaumba upfumi hunoshandira vanhu vose, kudzikisa inflation, kudzikisawo mitero kumari dzinotambirwa nevashandi vepasi, uye kumutsiridza urongwa hwehurumende yavaJoe Biden hwekumutsiridza maindastiri nekuwanisa vanhu mabasa. Ukuwo vaTrump vari kushambadza gwara reupfumi rekuti kana vakasarudzwa vachaderedza inflation kuburikidza nekuwedzera mhando dzemoto, kuderedza mitengo yezvinhu zvinodiwa zuva nezuva, kukwidza mitero inobhadharwa nevemakambani ekuChina vanoda kupinza zvinhu muAmerica, uye kudzikisa mitero inobhadharwa nevemabhizimusi. Zvasara kuti zvionekwe kuti vavhoti vachatevera gwara ripi rezveupfumi pavaviri ava, avanonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi, vose vari kurwira kuti upenyu hwezvizvarwa zveAmerica huve huri nani.